Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 1 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vava makumi mana. Uye vafane chigwere ichi vachiri vanhu vana asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichadzivisa zvayawana nhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revashandi pasi rose. Vanhu vakachengetedzwa kuvhuti vogara mudzimba dzisina mvura, magetsi uye dzisina magoni. Vatori venhau vocherechedza zuva reWorld Press Freedom nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe pari zvino vava makumi mana uye vafa nechigwere ichi vachiri vanhu vana asi huwandu uhu hunogona kukwira apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi manheru. Vashandi nevashandirwi vacherechedza zuva revashandi pasi rose vari mudzimba dzavo nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Masangano avo achikurudzira kuti munyika miitwe nhaurirano pamusoro pemihoro iyo vashandi vari kuti haisi kuvakwanira. Ukuwo makambani akawanda anoti anogona kutadza kutanga zvakare basa kana chirwere cheCOVID-19 chapera. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Kekutanga munhoroondo yezuva revashandi pasi rose zuva irachirechedzwa nhasi vanhu vari mudzimba dzavo zvichiteerwa kuvharwa kwakaitwa nyika dzepasi rose senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 icho chiri kuita chamuramba mhuru chichiuraya vanhu pasi rose. Mumwe mushandi amai Rutendo Zhou vati kunyange hazvo nguva zhinji vanga vari kuchema chema nemihoro isingakwani kuriritira mhuri yavo, kuuya kwechirwere cheCOVID-19 kuri kuwedzera zvakanyanya matambudziko avo sezvo vari kudzikisirwa mihoro wavo kubasa. Vati ramangwana ravo semushandi harina kujeka.
Since kampani yangu isiri kuproducer, ndichange ndichiwana here full salary yangu kana kuti midziro yazvo ndeyekuti makambani achange akukata masalaries? Kana lockdown iyi yazopera chii chichange chichaitika? Since makambani asiri kuproducer, vashandi vazhinji tinogona kusa dzokera kumabasa ninyi yekuti makambani zanenge asingachakwanisi kutibhadhara.
Mumwe mushandi vaJeff Chaitezvi vatiwo zvinhu zvinosuwisa kuti vamwe vashandi vari kubvisirwa mari sezvo vasiri kuenda kubasa, uko vamwe vashandirwi vava kutora mukana wechirwere ichi kudzinga vamwe vashandi vavo.
Isu vashandi tinoona makambani atinoshandira vamwe edu havasi kupiwa mari dzinokwana, vari kutodzikisirwa mari apo mari dziri dzanzi dzagara dziri shoma. Tikatarisa Consumer Council yakabudisa kuti imba imwe chete kuti ikwanise kurarama ina vanhu 5 inoda mari inosvika 6500, but tiri kuona kuti vanhu vazhinji mari dzavo dziri pa2500. Ipapo pa2500 ndo patiri kuona vashandi vatinoshandira anamuzvina kambani anamuzvina bhizinesi vatinoshandira namakambani vari kutoderedza mari dzedu.
Mumwe mushandi munyaya dzekushanyirwa kwenyika vaGod knows homwe vati havasisina kana tarisiro neramangwana ravo.
Isu basa redu nderekushambadzira nekukoka vabva kure nevemuno kunzvimbo dzekutandarira dzinotitori dzimba chirungu, asi semaonero angu nemanzwiro andiri kuzviita vazhinji vanga vakanzura pavaigara kwacho nemafambisiro avo edzindege. Saka zvinototityisawo kutoti tichange tirisi chii mangwana kuti mabasa edu vamwe vedu vakatumiswawo mabasa. Ndangu ndikutorityirawo kuti ndinodzokere pabasa, uyezve kuti Iyo industry yacho tourism inomuka here.
Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti kuya kwechirwere checoronavirus kwayanika pachena kusatongwa kwakanaka kwenyika. Mutungamiriri weZCTU vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti chirwere checoronavirus chichasiya nyika yava mamvimve nekuti upfumi hwenyika hwanga hwaparara kare.
Isusu kana tikaungana hurumende, vashandi nevanoshandirwa mabhizimusi towirirana kuti hatichada kuita zvitanga tichiita kumashure, ngatitangei negwara ritsva, gwara rakajeka rekuenda mberi. Takanyorera hurumende nevemabhizimusi kuti chinhu chekutotanga ndechekuti vashandi paiswe mutemo murawo wekuti vashandi havafaniri kumiswa mabasa. Vashandi havafaniri kubvisirwa mari dzavanotambira.
The Confederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vanoti vanotarisira kuti vashandi nevashandirwi vakurukure kuti vangabatsirana sei sezvo vashandirwi vasinawo chavari. Mumashoko avo kuvashandi nhasi, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vanonzwisisa zvakanyanya matambudziko ari kusangana nevashandi uye vabvumawo kuti vashandi avo vagara vari kutambira mari yemuhoro isingakwani vanogona kurasikirwa nemihoro yavo uye vamwe vachirasikirwa nemabasa panguva ino mhuri zhinji dziri kutambura munyika. Vamunangagwa vatiwo hurumende yavo ichazivisa rubatsiro rwaichapa mumazuva mashoma ari kutevera. Uku MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inotiwo gore rino vashandi vari kupemberera zuva ravo vakasurukirwa. Mumashoko avatumira kuStudio 7 vanoona nezvevashandi mubato iri Senator Gideon Shoko vati vashandi vakatarisana neramangwana rakaomarara zvikuru. Vatorawo mukana wekurumbidza vashandi vezveutano vari kuisa upenyu hwavo panjodzi vachiedza kupedza dambudziko reCOVID-19. Zuva reInternational Workers Day rakasarudzwa sezuva rekurangarira mabasa anoitwa nevashandi pasi rose uye nhoroondo yaro inotanga muna 1886 apo vashandi vemuguta reChicago muAmerica vakaratidzira vachida kuti mushandi ashande zviri pamutemo kwemaawa masere pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vashandi vekanzuru yechitungwiza vanosanganisira vezveutano vari kuramwa mabasa vachinyunyuta kuitira kuti vapiwe zvikwanisiro zvinovadzivirira kubva kucoronavirus kana kuti mapersonal protective equipment uyewo mari dzekubatsirikana munguva ino yeCOVID-19 kana kuti COVID-19 risk allowances. Vana mukoti mumakiriniki ekanzuru ose vanonzi vari kungogara zvavo pabasa vasingashande vachizongobatsira chete vanenge vaine pamuviri panoda rubatsiro rwechimbi chimbi. Vamwe vari kuramwa mabasa vanonzi vashandi vekudivi remvura pamwe nekudivi rinoona nezvekuraswa kwemarara. Vachipindura mibvunzo yeStudio 7 vakafanobata chigara chemunyori wekanzuru yechitungwiza Dr. Tondirai Kasu vati mashoko avawana nhasi anoratidza kuti vana mukoti vari pabasa ravo uye vari kushanda semazuva ose. Dr. Kasu vatiwo vari kutowana chikumbiro kubva kuvashandi vari kushanda usiku chekuti vawaniswe chekufambisa asi vati mamiriro ezvinhu haasati anyatsogadzikana uye vachiri mubishi rekugadzirisa zvichemo zvose zvakasinudzwa navana mukoti. Asi sachigaro wesangano rinomirira vashandi rechitungwiza Municipality Workers Union Reverend Ephraim Katsina vanoti kanzuru inofanirwa kukoshesa utano hwevashandi vayo kuitira kuti vashandi vacho vapiwo vagari utano hwakakodzera zvikuru munguva ino yeCOVID-19. Jonga Kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza Reverend Katsina kuti zvinhu zvakamira sei nhasi.
Ichokwadi vari pasiti nhasi izuva ratingati rechitu endafu nekuti vakatanga zvechitatu masikati vakamboisa maturusi pasi asi vari kusevenza maemergencies anenge aitika paclinic anenge ari paclinic vari kumatenda iwayo.
Zvii zvichemo zvasvitsa kuti vashandi vasvike pakutora matanho ekuramwa mabasa aya vakatsina?
Kune zvakawanda zvinosanganisira PPE chaiyo havana vashandi vekanzuro vari kuenda kubasa zvikuru mahealth workers pamwe chete nevamwewo vanosenza kusuwa nekuota namapurisa vanenge vari pachipatara vaona namabharana vanenge vari pazvipatara havana zvekusenzesa zvakakwana uyezve vari kutsutsumwa kuti mhuri dzavo dzava kufa nenzara havana muripo kana kuti vatingati pei yavari kupiwa nekanzuro uyezve pamwe chete nekuti vazhinji vavo vari kufamba nzendo dzakakura kwazvo havasi kuprovide kwa transport sezvamuri kuziva kuti palockdown pano hapana makombi ari kufamba izvozvo zvose vakapuhwa zvichemo lockdown isati yatombotanga asi hakuna kana chinhu chimwe chere chati chaitwa
ndavana mukoti chete here vari kuramwa mabasa kana kuti vashandi vekanzuro vese
pazvatanga ndana mukoti chete vangava varangwa mabasa asi nhasi zvinoratidza kuti navamwe vose vanosenza kusuwa vanosenza kuota vari kufanira kunge vachisevenza panguva yelockdown ino vesewo vanenge vajoinira kuti aiwa nesuwo takangofanana nana mukoti saka pari zvino kune vajoina zvakare vashandi vekanzuro
saka vashandirwi vekanzuro vari kuti nematanharu kutorwa nevashandaya
kubvira mangwanani ndakatomirira runhare runobva kwavari kuti vataure nevaniri vevashandi ndava ivo vari kuti illegal strike isitiri kuti aiwazve vashandi vari kutsutsumwa kuti vataure nemi vari pasit in ndopavari vakamirira kuti vataure nemi kuti tinzwisisane nekuti hakuna munhu anoda kuti asevenze asina zvikwanisiro zvakakwana hakuna munhu anoda kuisa upenyu hwake panjodzi mumwe munhu akarara zvake ari kumba kwake achipa maorders ari kumba kwake izvozvo hati bodo izvozvo hazvikwanisiki bodo tati kana vari kuda kutaura nesu mafoni edu hatina kudzima takasururuka chaizvo kutaura navo nokuti we are open for dialogue
tiri kunzwawo kuti ivo vana mukoti vari kuramwa mabasa ava vakatsinha vari kuti varoda kupiwawo mari dzecovid-19 allowances kana dzekubatsirika munguva ino yecovid-19 ichokwadi here ichi
ichokwadi mamwe maguta akatopa vashandi vavo mari dzecovid-19 allowances
avo vanga vari sachigaro vesangano rinomirira vashandi vekanzuru rechitungwiza municipality workers union reverend Ephraim Katsina vachitaura vari parunhare vari kuchitungwiza kwakare najonga kandemiri westudio 7 hurumende iri kuenderera mberi ichiratidza kusarongeka kwemhando yepamusoro apo vanhu vakabva kuzambia vachipinda munyika vakagariswa panzvimbo isina kukodzera panguva iyo vanenge vachiongororwa chirwere checovid-19 sezvinokurudzirwa nesangano reWorld Health Organization nunurai jena anoti panyaya iyi
nzvimbo inosvikira vanhu iyi haina kumira zvakanaka sezvo ichiisa upenyu hwevanhu padanho rakaomarara pari zvino pavhuti pane vanhu 10 vakachengetedzwa zvichitevera kupinda munyika kwavakaita vachibva kuzambia dzimba dzinogara vanhu hadzina magonhi hapana magumbeze hapanawo mvura yakachena magetsi chikafu nezvimwe zvakakosha kuitira kuti munhu ararame zvakanaka uye kuti asabatwe nechirwere chikoro chevhuti chinonzi chaifanirwa kunge chakagadziriswa nekuvakiridzwa nebazi rezvekuvakwa kwezvinhu vanhu vasati vagariswa panzvimbo iyi asi izvi hazvina kuitika kusamira zvakanaka kwezvinhu pachikoro ichi kwakabudawo pamusangano wakaitwa nechina pakati pegurukota redunhu remashonaland west amai muliswa chikoka nemasachigaro emakomiti ari kuona nezvekupararira kwechirwere checovid-19 mukuru wezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Wenceslas Nyamayaro vakati pari kuchengeterwa vanhu ava hapana mvura magetsi zvekudya uye pamwe nemagonhi mudzimba dzavari kugara
doors electricity water the task is being taken care of
hapana mvura magetsi pamwe nemagonhi zvikuedza kugadziriswa asi chine basa ndechekuti tose tiri kuita mushandira pamwe
Dr. Nyamayaro vakati pagere vanhu ava hapanawo hutsanana zvekuti mararamiro avari kuita anotyora kodzero dzavo zvakanyanya
I think at one point the demo was in problems because it said
ndinofunga kuti takambotaura kuti nzvimbo iyi haigarike nekudaro kana takatarisa maringe nezveutano hazvina kunaka kuti tichengetere vanhu ipapo tinofanira kuona kuti kodzero dzavanhu hadzisi kutyorwa
mukuru webazi resocial welfare mumashonaland west amai Agnes Muto vakati vanovaka zvivakwa zvehurumende vakaudzwa kuti vagadzirise nzvimbo iyi asi hapana zvavati vaita kusvika pari zvino.
Hapana chatichamboitwa, tinoda kuti vagadzirise zvose zviri kudiwa kuti zvigadziriswe.
Asi mukuru wePublic Works mudunhu iri vatsvaimo Mutizwa vakatiwa vasati vatengerwa zvinodiwa kuti vagadzirise midhuri iri kugara vanhu ava pachikoro chevhuti.
Pachine zvinhu zvekuti zvichida kutengwa tichiita zvinoita mazana chose, zvikatengwa tonoita mazana chose, especially takatarisa kunhau yeplanting yemagezi.
Vachitaurawo pamusangano wanhezuro amai Moliswa Chikoka vakati havasati vawana rubatsiro kubva kuhurumende kuburikidza necommittee yenational task force, kunyange komiti iyi yakavaudza kuti vanyore zvose zvavari kuda mudunhu ravo.
I think in March 5th we've actually got 30, isn't it, doctor? So I think Chiangonchia Motoreka one. And then according to my needs and Kukura Kwe Center, tichi distribute the PPEs.
Kusarongeka kwehurumende kuri kubudawo munzvimbo dzakawanda dzakachengeterwa vanhu vakamirira kuongororwa COVID-19 vasati vabvumidzwa kuenda kudzimba dzavo sezvinodiwa nesangano reWorld Health Organization sedanho guru rekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zimbabwe ine nzvimbo nomwe dzakachengeterwa vanhu vakabva kune dzimwe nyika vari kuongororwa COVID-19 vasati vabvumidzwa kuenda kumisha yavo. Mune imwewo nyaya, kanzuro yechinhoyo yatanga kupaza zvivakwa zvanga zvitengeserwa zvinhu nevanhu sezvavakataurirwa nehurumende. Mutauriri wekanzuro vatichaona Mulauzi vati vanhu pachavo ndivo vari kupaza zvivakwa zvavo sezvo vakaoneswa kuti vakaita zviri kunze kwemutemo.
Isu sekanzuro yechinhoyo tinoshanda nemastakeholders edu zvakanaka. Ndofunga maona vanhu vachibvisa zvivakwa zvavanga vaturikidza pade zvakavakwa nekanzuro aya atinoti masuperstructure, kuratidza kuti isu takaenda nekunovanomirira vemaSMEs ndokuvaonesa donzvo redu rokugadzirisa taundi yedu nokuita kuti vashandire pakanaka.
Asi vanomirira vagari muchinhoyi vaClifford Kupeko vati havasi kufara kuti vanhu vari kumanikidzwa kupaza zvivakwa zvavo zvavanga vachitengesera kuitira kuti vararame.
Hakuna mabasa, ende naizvozvo ndipo pega panga pachikwanisira kuti vanhu vawane zvirarame.
Hurumende yakazivisa makanzuro ose munyika kuti achenese maguta munguva ino yekuvharwa kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Ateereri veStudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchisitumira email ku studio7@voanews.com. Simirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Vatori venhau munyika vachitaura pamusoro pematambudziko avakatarisana nawo munyika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vatori venhau munyika vanoti havakwanisi kuita basa ravo pachena pasina kutya sezvo vachigara vachimbunyikidzwa nehurumende nevezvematongerwo enyika. Varidzi vemakambani avanoshandira kana kuti vemabhizimisi vanotiwo munyika muchine mitemo yakawanda inoita kuti vatapi venhau vashande vachitya kusungwa. Munyori musangano revatapi venhau vechidiki Young Journalists Association Leopold Munende audza Studio 7 kuti pane mutemo wakadzikwa nehurumende panguva ino nyika yakavharwa uyo unoita kuti vashande vachitya.
Mukatarira panguva ino yelockdown inoi, president vakasvika pakutoisa mumwe mutemo mutsva wekuti kana ukanyora chinhu chisingawirirani nehurumende chavanotiwo haii fake news, vane mvumo yekutivharira for 20 years yavari kuti anzi ndiyo level 14. Saka chinoitika ndechekuti vatapi venhau vakutya izvozvi kuti kana tikanyora chimwe chinhu chinenge chisina kutaurwa nehurumende, hurumende inobva yatiyo wanyepa. fake news yokutora yokuvharira 20 years saka zviri kunedza mitemo yakawanda iri muZimbabwe inoita kuti vatapena vacha
munhende anotiwo mapato makuru ezvimatongerwo enyika yeZANU PF neMDC anovhundutsirawo vatori venhau dzimwe nguva
ZANU PF neMDC ndiwo makuru pane majournalist asingatobvumidzwi kuonekwa kuheadquarters yeZANU PF kwete majournalist asingatobvumidzwi kuonekwa kuheadquarters yeMDC environment yeMuZimbabwe ine kakudzvinyirirana kakanyanya kakuru vengo rwakanyanya nekakufungirana kakawanda ipapo ndizvo zvinofanira kugadziriswa
mukuru wesangano remedia institute of southern africa zimbabwe vatavani moyo vaudza studio 7 kuti zuva reworld press freedom day rinosvika panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzekutapa nhau vanoti dingindira reworld press freedom day rinoenderana chose nezviri kuitika muzimbabwe uye vanovimba kuti hurumende ichatevedza zvisungo zvayakabvuma kuunited nations zvakaita sekurega vatapi venhau vachishanda vasingambunyikidzwe vamoyo vati kushungurudzwa kwevatori venhau kwakakwira zvakanyanya zvichitevera kuvharwa kwakaitwa nyika musi wa30 kurume senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavhairas vanoti vatapi venhau vanodarika 15 vakasungwa kurohwa kana kumbunyikidzwa vachiita basa ravo
nguva ino haisiri yekuti tinge tichibuditsa mboma kana kuti mipinyi tichida kuti tichimbunyikidza vatapi venhau kubva kune dzakasiyana siyana
vaendera mberi vachiti coronavhairas iri kuvhiringawo mabasa ekutapwa kwenhau zvekuti vateuri venhau vacharasikirwa nemabasa uye zvakakosha kuti hurumende igadzire urongwa kana kuumba homwe yekutsigira makambani enhau kuti asavhare vanoona nezvekufambiswa kwebasa mumedia lines of zimbabwe vanaijel nyamutumbu vaudza studio 7 kuti vanotsigira zvataurwa navamoyo vachiti ipfungwa dzakanaka chose
seboka tirinoona zvekodzero tiri kuti dai pawana mufungo mubatirana pamwe hurumende nevose vari mumatapu venhau nevari mumabhizimisi vanotsigira basa iri kuti tione kuti tingatore matanho api ekuti kutapa kwenhau kushanduke kutapa kwenhau kugokwanisa kuti kurambe kuchienderera mberi kusafa nokuda kwezvatiri kusangana nazvo
nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau uye vari chipanga mazano mumasangano akawanda ekutapa nhau vakristina kavanoti vatori venhau vanogona kuzvisunungura kubva mukuvhundusirwa nekuita basa ravo nemazvo vachipa mativi ese mukana panhau dzavanoburitsa zuva reworld press freedom day rinocherechedzwa pasi rose musi wa3 chivabvu senzira yekuyeuchidza dzihurumende kukosha kwakaita basa rekutapa nhau kurangarira vatori venhau vakashaya vari pabasa pamwe nekukurudzira dzihurumende kuti dzibvise mitemo inombunyikidza vatapi venhau nekuvarega vachiita basa ravo vakasununguka zuva iri rakatanga kucherechedzwa muna 1993 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Yashuka nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Magadi vevhoe letotabeti manyoni ndiruzimbabwe zvatova napuresident ndosvitenda chose asi chandinongoda kungotaura pamusoro pepuresident ndechekuti dei vagadzirisa macues ehupfu vatumira masoja vagadzirisa kuti hupfu unyatsobuda zviri pachena zvisiri zveuori kuti kunoo kwandinogara hupfu uri kuti wauori ukasvika hausi kuwanika ende neshuga haisi kuwanika nemafuta emuriyo haasi kuwanika dai zvinhu izvozvo zvagadziriswa vanhu vasamira macue pavachange vachinotenga hupfu zvangofamba nezvemune gwara rakanaka kusvika ndiri kunokuhupfurusha 250 asi hapana Apana mare yacho kwatino iwana saka dai vagadzirisa takwanisa ngotingopo 70 bond nezve zvafamba zvakanaka kusvino kumakiyoch akanyanyisa kuwanda akazara singaitisa ndinongotendawo panyaya yekuti vagadzirise ipapo ndopandirungu kumbira kuti president gadzirisei panyaya kuno kutanzwa nenzara ndiritabedzi paZimbabwe apo tirangaririreiwo
ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aimbo wempati wepagedhe weCapes United iyo yakashura mare kuma 1980s nekuma 1990s vaStephen Chisango vanoti nhabvu yemuZimbabwe yaurayiwa nemhaka yemari. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
VaChisango avo vakatora mukombe wePremier Soccer League wekutanga weCapes United muna 1979. Vanoti nabu ya shanduka zvikuru nemhaka yekuti vatambi vemazuva ano vave kukudza mari kwete chido chenhabvu sezvaiitwa kare.
Mukaitwa $30 mukaruza maitonzi hapana. Saka bhora rekare vanhu vaive nechido vachitotamba zvekuti ndinoda kutimu yangu iwine.
VaChisango vakabatira Capes United iyo yakaita mukurumbira ichidaidzwa kunzi maCup Kings ina na Sheki Tauro, Joe Shambo, Six Mtizwa, Stanley Sinyo Ndunduma, Friday Maenge Piri, Charlie Jones na Tobias Moyo. VaChisango vanoti nhabvu yemuZimbabwe inofarira kutanga kubhadhara mari inoonekera kuitira kumisa kuenda kwevatambi vane tarenda kune dzimwe nyika. VaChisango vanoti matambudziko enhabvu munyika muno awedzerwa nevararidzi vemazuva ano avo vakawanda vacho vasina kumbobvira vapinda munhandare kuziva kuti nhabvu inotambwa sei.
Makochi aako mazuva ano mazhinji acho vanhu vasina kana kumbotamba bhora vangowanawo masetifiketi handizivi kuti vari kuvaona kupo.
Vakambotambira maGreen Machine ava havana mashoko anofadza kuvaridzi vepembwe avo vavanoti varasa gwara remutambo wenhabvu.
Timareferees haasi kurefura achirefura kuti ndiri kurefura kugemuti retambo ine according nemalaws avo. Varume vacho vanokurefura zvezvo kungoti unonyatsoona kuti madecision ari kupiwa aya ndiri kusapota imwe timu.
VaChisango vanoti vanorwadzikana zvikuru nemabatirwo avari kuitwa uyezve nevamwe vaimbotambira zvikwata zvepamusorosoro avo vari kutonyengerera kuti vabvumirwe kupinda munhandare kuona zvikwata zvavakatambira zvitamba.
Chinhu chinongondirwadza chete ndeyekuti ndikaenda kunoona timu yangu paNational Stadium kazhinji unoziva kutenderera National Stadium uchimudzi enda kugedhiro enda kugedhiro isusu takatambira Capes unotoita hondo yekutoti upinde mvura ino.
Izvi vanoti hazvisi kuitika kuCapes United chete.
Handisi kureva kuti veCapes chete, ndinoenda kumabhora kundichisangana nevamwe vakatambira Dynamos unotozonzwa aiplaya Dynamos ichuti ndichikurambidzwa kupindawo futi chama. Asi kuti bhora rizonzi rasvika pariri izvizvizvi isusu ndisi takatamba kumashuro asi vanhu havachada kutiona.
VaChisango vanoti shuwiro yavo ndeyekuona Zimbabwe ichibudirira kuenda kuWorld Cup. Maurias ari mugungano rimwe chete neGhana, Ethiopia pamwe neSouth Africa munzira yekuenda ku2022 World Cup iyo iri kufanira kuitwa kuQatar. Pari zvino mitambo yese yenhabvu yakambomiswa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzecoronavirus panguva iyo pasi rose riri kucherechedza zuva revashandi. sezvo nguva yedu yapera rigaitimbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vava makumi mana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
La Studio 7 musithandekile mhlanga sithanda ukuxolisa ukuthi yasenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengesukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo, kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula wona lo kumsakazo. Kopalo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala kuward 5 esiphunyuka village wochief Skobokobo eNkayi, yena okubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hheyi, kunzima lapho eNkayi zakithi. Sikhangelane lendlala emangalisayo, indlala esinayo impahla zifona ezitolo kodwa akuba mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla zifona ezitolo. Njalo silenhlelo ezitolisayo thina lapha engikhanikawadiyami sihlelisa i-WSD. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalifani, abaningi basale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo nokudla esikutholayo kulikhana kakhulu ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokusima kasiya phambili asikwazi ukuzakuzakanani. Emasimini lakho akukuhle ngoba izulu liqale lingani. Khona lisima nje khathesi amabele esaqala ukuwalima esewonakele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha uyamuthi aze azise.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla. Ngobani abakhethayo?
Indlela ekwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele esibili. Ngoba abantu labana bafika balikuthelele bathi lingaliqambane ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu yizami ngokulambelana kwenu iqambe labo bebuzi ukuthi ngisinzelini ukuthi kani uyalamba okudlula abanye akukho engingene kunayo enamba yesike nayo. So abantu babe beqambana bangaze baqambana abantu sebethatha like bengaqamba abantu abangu-50 ezilesini athatha abangu-25 athatha i-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela kodwa khona kuthanda ukuthi abanye abantu bayahlala ngaphambi. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu be-WSD laba babuye last year ngo-2018 ngo-December bathi bazanika abantu imali for 4 months iningithi December, January, February, March azizange kwenzakala khonoko. Abantu banikwa ngo-December langonyaka elamashi imali yabuya ngo-June bathembi ukuthi bazabisa elafebruary labuya ngo-June bathembi ukuthi bazabisa ekamashi ayizange yabuyi. Kwaze kwafika uDisemba 2019 basesebebuya ngoDisemba 2019 bafika bathi sebenokudla imali kayisenzi. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahosi abebevele bedenisisa laphana kusela amadola senzelana amasawu futhi lami umuntu oke wasela idola akusamelanga zize incede. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengaseli sikhangelela ukuthi ongazanga afoli idola sekumele afoli yiyo indlela emkhulu okuthi umuntu vele wesigabeni kutola gale engisabe nekhamba
khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali
ukudla lokhu kade kuyisimanti ngoDisemba kutola gale amabele ecooking oil ebini sengumanti inyari kathola gala irayisi lecooking oil ebini kanyele ukuthi this month ithole futhi irayisi ngoba bathiyabe senjalo bathi amabele asese kule rayisi lebhinzi ecooking oil basebelitele ukuthi sizasebenza lanokwenyanga ezindala kathethi bathe bazafika sedisemba january and february
okuvela kuhulumende-ke
hhayi thina lapha kakukho esikubonayo ukuvela kuhulumende asiboni lithe yiso elivela kuhulumende loba nje i-development there's no development akunalithe elenzakalayo
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-ward 5 esiphunyuka ukochief Sikhobokhobo enkayi njalo ekubandla le-MDCT lona elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Namukela kwesiphathelane labesifazane sixoxa nokhansila Sikhululekile Moyo okaward 17 ephumula wobulawayo ekubandla le-MDC ukhansila Moyo yena osowethekelela amazwe ambalwa usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okokuqala ngike ngavakashela eSweden eStockholm e-Europe organization e-Sweden esebenza ngelizwe leZimbabwe i-Swedish International Center for Local Democracy lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani bathuthuka kangakanani yoku-exchange ama-programs ukuthi la labo bafunde kithi kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngokulizwe libane besikulo liphambili kwezomnotho liphambili njalo ngokuthuthuka sihamba mhla ka-13 September saphendula 27 November sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGaldi esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransporta abantu layo imota zabo bekuthe ngisele ukuthi ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali asenye benza imanyuwa ibenzele ukuthi ifuel abalama-challenges of ifuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe kumbe zikhona izinhlelo ezifana la
eZimbabwe? Lungasunguleka kakhulu ikakhulu nxa kuyikuthi ama-municipalities sithi njengobulawayo abambane lomguzi abambane legwanda le-Plumtree bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas siyenza iplant yona leyo sesihlanganisa izibi zethu bezanamazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process akumelanga kube yinto yokuthi sezinsu bethu izibi sezithelile azikho kwathini singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sixa kuthi seyihlanganile singama-municipalities ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-UD oil ama-plastics abe wodwa separate ukudla khona kuhlane i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia khona kuyini wangathi buyabukeka ngenhlelo zabo
eZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono sibone ukuthi uma next election zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangele eZimbabwe eZambia Malawi lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma local government. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigqoqhosane kuyini ukubangela ukuthina khona singaphani kuyafika ku 56 njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, regional networking, ukuqoqhosana kulamanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sigqoqhosana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutsho ukuthi lokungaphi ingaphi ama-problems ethu abe nganayo ayahambelana. Sifike example isibone ukuthi i-Mauritius besiyimbethe bile-gate abivela khona esibonisa ukuthi bona seba-richer sebe-above 50% i-female representation in their local government. Sokuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kusho ukuthi 15 yonale bahle basizisa ama-seats for women. Kumele kube le women labo young ladies khona lapho kuvele kusho kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu ngokulandela lathi ngxenye Zimbabwe kungasinceda.
Leyo bekuyingxoxo lo councillor Sikhululekile Moyo ka-ward 17 koBulawayo ePhumula le Hyde Park. Yistudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linga litshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesindebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukazi.
Yingwasela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu. Mhlawumbe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobha le-North koBulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu baseskalangeni. Kulabantu abafana labantu besiVenda. Kulabantu abafana lamadonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe be-part of idorobha lakoBulawayo. Okulidorobha elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangene especially kuthiwa abantu besikhalangene i-minority angikakakuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangene yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Chivundule, amabala afana labo Matabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa khonaphana koBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazele ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo tshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyembhalwa futhi amabiza aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sengithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi ngitsho labalweli abalwa impi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo khonaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa kulungiswe kwenziwe iziqondiso kulungiswe kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini kwabangela ukuthi bengacabangi njalo bona abapha amabizo la njengoba sisazi ukubana lasekhansilini khona phana babe bekhona abantu besinambiya babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esindebele ubona ngani kungaba kuhamba njani
into kakhulu babugande elushupo ukuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali kokwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa so kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde umgwaqo lwana osuka kobulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana ube uthayi kibuntu lerode nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uthi ubuntu lahamba ngayo esuka kobulawayo esiyeplumtree so kuqakathekile ukuthi izenzane indlela zitinke kube ukuthi kuyimbali ethengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba la bantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi kukhona kolunye ihlelo lulodwa but kolunye ihlelo lungekho but amadorobha afana le-Plumtree Town i-Plumtree Town kufanele ukuthi ube 100% ikhala ngakoka kube isikhala ngakuphela e-Plumtree Town ngoba i-Plumtree Town yinkaba noma ngithi isika yasesikhalangeni kobulawayo njengoba ngisithi kule ndawo efana labo okamile abantu ukamilana kwakuyindawo yabantu basesikhalangeni kungakaze kube lobulawayo so into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni so asikubone ukuthi kuqakathekile lokani ukuthi kwenziwe kube khona kube lokho
hayi kezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga mnumzana
ngiyabonga kakhulu babugazi
lo-ke ngumnumzana Difa wajabi bhango odabuka ePlumtree ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lilayo
izakhamizi zemaphandleni zithi indlala ilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usiphalo ludaba ngugcweleyo
izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla ngurhulumente kanye lenhlanganiso yeWorld Food Program WFP kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye labaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe yindlala unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi semawane egwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthiye iningi libhekane lendlala embi
langapho siyafa ngendlala thwele nzima abanye bayaholi abaningi abaholi so indlala elapha inzima abanye khona belima ongamabele kwangikhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi nje leyo hawu kwakuqedakala kukhanya into ziyadura kakhulu zila indlala impuphu iyadura imali yangikhona vele kasila abanye asisebenzi songuhlala ekhaya imali yangikhona siyayithola ngapho
amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gibson Spanda kodwa benelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla
ajakaba izinto zinzima zinzima straightini so lalapho elibona khona lingasithumela anything ukuthi sidle singadla maybe kungaba ngcono
umnumzana Gabriel Moyo uthi into ngempahla ezitolo ikhuphuke kakhulu osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise
izale sibulele kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakula nto ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikwenze sikuthini indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ukulima kobe lime kathesi ngezulu loleli ekhona ebantwini la
ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala yilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala
isimo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye omali yasaungakwazi khona u-10 kg yafika ku-110 so umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle ngakulezinye inhlanganiso mbe zingabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o-10 kg thina zile zimuli nxa uthenge kuyi-10 kg nge-100 and something ngapha vela usebenza uholi umumo sibili hhayi singakhuluma amanga ukuthi usungcono
unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP
indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke
ikhe le engenile umuva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyane social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisishiyagalombili badinga uncedo lokudla ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
Liyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Dande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isile sikhathi esinganani njalo kuyini esele kufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003 sesilamalunga amaningi ku-reaching eMathebeleland. Siqoqela iBulawayo, eMathebeleland North, eMathebeleland South. Lalokho sikuthi ngama-youth structures nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo abangabesifazana labangabafana esibathi baba ngama-youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona besima as councillors belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona ama-communities abo behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho inhlanganiso yethu iyabathuthukisa izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils as in the i-council yona wayo i-city council sithi ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma abanye bakhona sebaba ngaba-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo labo esithi ngama-leadership trainings. Labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane benika imbono yabo emphakathini emhlanganweni engabe senzakala emphakathini engabe senzakala kobulawayo lemhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu ethi youthsininfo@nydt.com youthsininfo@nydt.com kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi le-email elithi youthsininfo@gmail.com bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho kuzaba lo muntu ezabaphendula ebanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza la ma-youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawa ama-youth aku-ZANU-PF, silawa ama-youth aku-NDCT, silawa ama-youth aku-NDC Alliance. Silawa ama-youth avela kwiinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So tino wethu umsebenzi ubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebesilwa ngoba wonke umuntu lomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kuyiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gandhi. Lelaphi.
Manje ke silaleleke umculo we Black Mambazo othi Ungikhumbule.
Ungikhumbule, ungikhumbule wenkosi, ungikhumbule mina wena wenkosi, ungikhumbule ba, ungikhumbule nkosi, nkosi yami ungikhumbule nkosi ya. Lapho ngihwelulwa ngilaba lukhuzu nakalalo, lapho izimbo zizwalo zisongu ungikwinya, ngikhumbule mina wena wenkosi, ngikhumbule ngikhumbule nkosi nkosi yami ungikhumbule nkosi, nkosi yami ungikhumbule nkosi ya. Lapho izonosa izonosa izime efundwe webaba sisuse wena baba, wena ngothula umsawa, ungikhumbule mina wena wenkosi, nkosi yami ungikhumbule nkosi, ungikhumbule baba nkosi yami ungikhumbule nkosi ya. Lapho imihla yami ingipha emhlabeni baba, manje kubone nkosi yami ngikukhumbule kuwe, ngikhumbula mina ngikhumbula nkosi ya, khumbula ngikhumbula nkosi ya, nkosi yami ungikhumbula nkosi ya, nkosi yami ungikhumbula nkosi ya. Ta la 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 ungikhumbule mina wena wenkosi, nkosi yami ungikhumbule nkosi, ungikhumbule baba ungikhumbule nkosi, nkosi yami ungikhumbule nkosi ya. Lapho imihla yami ingipha emhlabeni Se
baba
manji kupone kosi
Kosi amini
Kikupu kele
kupu Unikumbula nene
Unikumbula nkosi
Kumbula
Unikumbula nkosi
Kosi amini
Unikumbula nkosi
Kosi amini
Unikumbula nkosi
umculo weBlack Mambazo silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengesukwini. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.